Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu chivabvu 31 2019. Mazana ni mazana evanu vanoungana mu White City Stadium Bulawayo vachionekana nemutumbi wemutungamiri wezapu vadumiso Dabengwa avo vari kuradzikwa nemugovera kuntabazi nduna mudunhu reMatebeleland North. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinonyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richikurudzira kuti pave nenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi munyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona sekunge mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari munhu ane mukana wokugadzirisa zvinhu munyika kana vakapinda panyanga dzekutonga nyika. Makurukota ehurumende oenderera mberi neurongwa hwokuita hurukuro nevamiriri venyika dzekunze muZimbabwe vachikurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvichibviswa sezvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo yakawanda. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mabasa akaitwa navaDavengwa panguva iyo vange vari mupenyu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.